Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gunyana 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuda kupajekesesa ipapo zvakadzama kuti hongu chero chese chitupa muZimbabwe. Kana tichitaura zvitupa muZimbabwe tinotaura cherata, tinotaura cheplastic, tinotaura chipepa chechinombopiwa munhu uchaimbopiwa vanhu vakamirira kuti rata ravo ribude. Zvese zviri zvitatu izvozvo ndataura kwatiri kuvhege zvitupa.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota nezvitupa zvemarata.
Amai mujuru vanotozikana nemabasa avakaita aitaridza kuti paaitwa mabasa iwayo vanga vasingabvunze kuti uri webato ripi.
Amai Joyce Mujuru vanotungamira bato reNational People's Party vanoti vakasarudzwa kuti vatungamire nyika vanokwanisa kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi sezvo vachigona kubatanidza vanhu. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti Air Zimbabwe iri mubishi kugadzirisa zvinhu kuti ikwanise kubhururuka ichienda kuEurope. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vakaberekerwa munyika nevabereki vekunze kana kuti vanonzi maaliens vanokwanisa kunyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya kwete zviri kutaurwa zvekuti havana kodzero yekuvhota. Vanotiwo vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota nezvitupa zvemarata kwete zvakanzi namabharani mukuru wehurumende vatobaiwa mudede hazvikwanisike. Mukuzeya nyaya iyi tatanga nekubvunza mai makarau nezvevanonzi nevamwe vabva kure.
Mutemo wakajekesesesa, mutemo webumbiro remutemo weconstitution yedu yakajekesesesa kuti anonzi mubva kure ndeupi asisiri mubva kure ndeupi. Ndo mutemo watiri kungotarisa isu kana taa kuti avo vakaberekerwa muno vaine vabereki vangadai vakabva kunze kwenyika vakauya vakazoberekera vana vavo vari muno asi vari vanhu vanga vari musadhaki. Mutemo wakajekesesa pachena kuti vanhu ivavo havanzi vabva kure, vanhu vemuno muZimbabwe. Vanofanirwa kungobatwa sevabatirwa netwa vana vakaberekerwa muno muZimbabwe vachiberekwa nevabereki vemuno muZimbabwe.
Saka vane kodzero dzekuvhota.
Mutemo watiri kuteedzera, vane kodzero dzekunyoresa kuti vazovhota.
Touyawo panyaya yezvitupa zvatingati zverata kana kuti mameta ID zviri kufamba sei, zvinokwanisa here kuti munhu anyorese nacho chitupa chakadaro?
Hongu, ndoda kupajekesesa ipapo zvakadzama kuti hongu chero chese chinonzi chitupa muZimbabwe. Kana tichitaura zvitupa muZimbabwe tinotaura cherata, tinotaura cheplastic, tinotaura chipepa chechinombopiwa munhu uchaimbopiwa vanhu vakamirira kuti rata ravo ribude. Zvese zviri zvitatu izvozvo ndataura kwatiri kuvhege zvitupa zvinoshandisika kuti munhu auye azotirakidza kuti ndiri muZimbabwe, ndine kodzero yekuvhota, chitupa changu ichi. Isu tinogamuchira zvese izvozvo. Kana paine mashoko akabuda ekuti pane zvimwe zvisingagashiri, ndinoda kukumbira ruregerero kuvanhu veZimbabwe kana takavaita kuti vasanzwisisa kuti zvinorevei. Chitupa chese cherata, cheplastic nechebepa tinogamuchira.
Tochitarisawo idzo nyaya dzekutsvaga rutsigiro. Vamwari kuti ZEKI inenge isiri kunyatsotaura nyaya, totanga yekuti vanhu vese vawane mukana panhepfenyuro, zviri kufamba sei?
Nyaya dzekuti isu tichizopinda mukuona zvekuti nhepfenyuro dziri kushanda sei, tinongotanga isu kupiwa masimba kana sarudzo ichinge yadainzirwa. Kana isati yadainzirwa, kune rimwe bato rinoona nezvemashandisirwo emedia, ndiro iro rinenge richiona kuti zviri kufamba sei. Isu simba redu rinongotanga kana sarudzo ichinge yadainzirwa.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanga vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Mutungamiri webato reNational People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru vanoti vakapewa mukana wekutungamira nyika vanokwanisa kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi nekuti vanokwanisa kubatanidza vanhu vose. Amai Mujuru vanoti chido chavo ndechekuti mapato ose anopikisa akwikwidzane nebato reZANU PF musarudzo dzegore rinouya akabatana. Mukuzeya nyaya iyi tabvunza amai Mujuru kuti zvii zvavangaite kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo waenda kumawere.
Upfumi hwenyika kuti hutange kushanda zvakanaka, kutanga kuratidza kuti isu tiri kugamuchira kunge tiri kushanda tiri senhengo yepasi rino rese. Murunyararo, mai Mujuru vanokwanisa kubatanidza chero munhu anongonzi mwana chizvarwa cheZimbabwe. Amai Mujuru vari kukwanisa kuunza kugutsikana kumabhizimisi emunyika neasiri emunyika nevakatarisira kuuya muno munyika. Amai Mujuru vanofanira kuunza kugutsikana kune vanoparunyararo veze security forces. Amai Mujuru vanofanira kutaridza kuti vakazvipira kuunza kugadzikana kwashaika munyika kwenguva yakareba. Havafanire kuti kana vavepo votanga kuti nhasi vataura ichi, mangwana vopidiguka voita icho, mangwana vopidiguka vopandukira vamwe vavo, kana kuti mangwana vobuda kunze kwenyika vaakunonoparamurana nevavari kufanira kunge vachishandidzana navo. Vanofanira zvakare kutaridza kuti bumbiro rezvemutemo wenyika, National Constitution, iri kutevedzwa nemazvo. Vari kukudzawo zvakare upenyu, vanotya Mwari, zvinhu zvakadaro izvozvo. Zvinhu zvidiki diki zvinofanira kuratidza pasi rese kuti ha, ruoko rwauya urwo rwasanduka parwakananga, rwakananga kuti Zimbabwe inge iri yedzimwe nyika dzepasi rino rese. Nyangwe ivo vari muZimbabwe vacho vave nokugutsikana kuti amai Mujuru havasi kuzovhima munhu chero kana akavakanganisira kana akaita sei kwete. Amai Mujuru vagotaurawo zvakare zviri pachena kuti nyaya yehuori haina kunaka and inofanira kupedzwa nekukasira nokuti ndiyo yaunza dambudziko guru muno muZimbabwe.
Asi vamwe vanenge vachikupikisai vanoti asi kamai Mujuru vakambenge vari muhurumende vari mutedzeri wemutungamiri wenyika, chii chinenge chachinja?
Regai ndikutaurirei kuti 1980 kana makanga mazvarwa, shoko rakatanga kuuya navamugabe nderekuti ngatiregereranei, ngatishandidzenei zvakanaka. Nevaiuya nemabhombu kunana Chimoyo, kunana Zambia Mkushi, kunana Freedom Camp, vaitishungurudza kuti vabereki vedu vazofunga kuti ngati vambe mabato anopikisa hurumende. Asi munhu wese pazvakangotaurwa takaona zvichivagutsa zvichivafadza izvozvo. Handione paine chinhu chinganyanyisa kuomera vanhu kuna mai Mujuru vasina kubata reza yekucheka chigunwe chemuzukuru wenyu kana mwana wenyu. Amai Mujuru vanotozikana nemabasa avakaita aitaridza kuti paaitwa mabasa iwayo vanga vasingabvunze kuti uri webato ripi. Nguva yatashanda yemubatanidzwa, amai Mujuru vakaonekwa nemabato iwayo ataishanda navo kuti ndivo vevamwe vashoma shoma vaikwanisa kugara pasi vachikurukura nemabasa nebato rakanga riri GNU reMDCT tichishanda semhuri imwe chete yeZimbabwe. Uye kumwe kwacho kutaurwa kwazvinoitwa, inini samai mujuru ndakuona sepane chauvinism nokuti paita mai mujuru mudzimai zvandinofungidzira kuti ndozvatakarwira izvozvo kuti tibvise.
Mutungamiri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tine hurukuro negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo nezvenyaya yekuti vari kugadzirisa here zvinhu zvakapa kuti nyika dziri mugungano reEuropean Union dzirambidze nyika yeZimbabwe kuburikidza nendege dzekambani yeAir Zimbabwe kuenda kunyika idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGumbo nezvenyaya iyi.
Munyaya dzendege mune mitemo yamo uye zvenyika dzimwe nedzimwe dzine mitemo yadzo yadzinoisa pakuti ndege dziburuke kusvika pakunyika kwavo. Zvakarezvo panobva rine mitemo inoitwa neyatinoti IATA inova ndo yatinoti ndiyo international organization yacho yakafanana neyaenda kutaura inonzi ICAO. Saka nokuti isu tanga tisingachinyi kuLondon tanga tisisina ndege dzinofulaya kuEurope zvangazvifanira kunge tichiita kuti tinge kuEurope zvanga zvisingachitevedzi zvazvo vavanenge vachida. Hazvisi zvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvakafanana nokuti motikari yako inofanira kuuya kuservisi musi wa after exactly 5,000 kilometers. Kana ikatozouya yava ne 5,100 kana kuti 5,010 kilometers inotozonzi kondemu kuti wayaona kutevedza mutemo. Saka ndozvazvoitikara pandege dzedu dzokuZimbabwe. Tanga tisingachiendi kuEurope zvazvo zvavanenge vachiti mugare muchiita ichi neichi neichi pandege dzenyu ichi neichi neichi pandege dzenyu plus hatidi kuti zvinge zvichinyorwa nemaoko, tinoda kuti zvinge zvichishandiswa namakombiyuta. Twese takadaro itozvo zvidzi zvazviri manyuwali. Tanga tisingashandisi makombiyuta vanobva vati hatidi kuti ndege dzenyu dzive kuno kuEurope kusvikira magazeti dzazvo zvenyu zvakafanana naizvozvo ichi neichi. Ndozvavakaita, ndozvatiri bhizi kugadzirisa. Kana vakudaro unopiwa nguva nokuti zvakasvika pachinhano ichocho nokuti isu tanga tava kuda kudzokera kuLondon. Saka vakabvati kana muchirenge vakuda kudzoka kuLondon ichi neichi 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 ndozvatinoda kuti muite. Saka ndozvatiri kushanda kuti tiite izvozvo zvatinogadziridza kuZimbabwe kugadzirisa zvakasiyana siyana. Zvanga zvinhu zvinhu zviri 12 zvavaida kuti tiite patakazoenda kuti tichinovarakidza isu kuti ichi neichi taita papasara zviviri.
Muri kugadzirisa here magwaro aya kuti ndege dzitange kubhururuka pasina matambudziko?
Ndozvatiri kuita. Zvandingangokutaurira kuti kugadzirisa radar redu nokugadzirisa computerization ndozvinhu zvikuru zvatiri kuita zvasara. Radar redu tiri kugadzirisa izvozvi, pacomputerization tiri kugadzirisa. Saka tobva tachipiwa nguva yekuti paNovember tisvike kunova taura kuti zvozvya tiri pakati pokuzvigadzirisa kana kuti zvitatopedza. Toba kana tava kuapply license irikuenda kuEurope hapasina unotirambidza. Saka iyaya ndezvinogara zvichitevedzwa. Zvatanga tisingachitevedzi zvatinokodzerwa kuti achigara tichitevedze kana dati ndege dzedu dzifambe nenzira yakanaka.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku nezvezvirongwa zvavari kuita kuchipinge kumanikaland zvekusimudzira kodzero dzemadzimai. Tavabvunza kuti hurongwa hwavo huri kufamba sei.
Izvozvi tiri kutarisa kuti pane dambudziko rakati kuti rekuti vanhukadzi nenyaya yekuti tiugara kumaruzevha vari ku wana mikana mishoma shoma nekuda kwetsika dzedu dzemagariro dzemandau kana kuti dzekuita dzaita kuti patriarchy. Saka isu sesangano replatform for youth development tiri kufamba tichiedza kukurudzira kuti varume nevanhukadzi vange vachipihwawo kodzero dzakaenzana nekuti tiri kuona kuti zvinhu zvizhinji zviri kuitika vanhukadzi vanenge vaakuitwa disadvantage nekuti vanhu vanenge vachingoti hai vakadzi hafani kuita izvi vakadzi hafani kuita izvi sekuti murikuona kuti pane nyaya dzekuti marusepa nyaya dzekumadzimaminda kana dzivanhu vanochienda kuminda kana kuti dzimwe kodzero dzekuti tsika nemagariro dzinoramba dzangoita sedzakangorerekera kuti zvinhu zvinenge zvichiitwa vanhukadzi like mazuva ari kwenyaya dzedomestic violence iri kuitika kana kuti vachi vechidiki vasikana vadiki vari kuorwa vari vadiki tiri kuona kuti nguva zhinji zvinenge zvichingonzi aiwa zvinhu zvinotambirika saka tiri kuedza kukurudzira marusepa mugara kuti vanhu vaone kuti aiwa dzimwe tsika dzatiri kungoti idzi dzakanaka dziri kutokanganisa
mungati muri kushandira nzvimbo dzipapa
ndinoshandira madistrict ekuchipinge maconstituents anoti chipinge south chipinge east chipinge musikavano constituents chipinge central nechipinge west kanyanya kurerekera kunzvimbo dziri kudhuze nekubhodha kana kuti kwaya kusinganyofamba kwatingati kumaoutskirts nekuti tichitarisa nzvimbo dzekuchipinge zvizhinji dzacho ndokumamwedzi kurusepa asi kune dzakazonyanya kwaya kusinganyanyokuonekwa migwagwa kana kuti kwakanyosarira kunoti kana mafoni haanyatsobata ndokwatinonyanya kurerekera nekuti zvakawanda zviri kuitika zvaakutonzi nedzimwe nzvimbo aizvi zvakapfuurika kare
mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vari parunare kuchipinge kumanikaland makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909 am 4930 kana pa6065 ne15460 khz pashort wave iko zvino tochimboenda kuna marvelous muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganya uye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe amai vari kutungamira bato rinopikisa mune zvematongerwo enyika regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti bato ravo rinonzi chii
ini ndinonzi marcelina tikata ndakamirira bato rinonzi african democratic party kana kuti adp
mungatitsananguriro kuti bato renyu rimire paripi pari zvino takatarisa kuti mamwe mapato anopikisa ari kupinda mumibatanidzwa
pari zvino bato redu reafrican democratic party tiri kutaurirana nevamwe vedu vari muopposition kuona kuti tingabatane sei tanga tichishanda neve MDC munera uyezve tiri kushandawo nevamwe mucoalition inonzi code tiri kuona kuti muna 2018 tingaronge chipi tingabude asi isusu shuru dzedu ndedzekuti dai maopposition ese abatana tarega kuita zvekusarudza kuti ava neava chete ndoo pane shuru dzedu idzozi
mungati imi zvimingampinyi zvamuri kusangana nazvo panyaya idzodzi dzematongerwo enyika ndezvipi semudzimai
tiri kungoomerwa nekutaurirana nevamwe kuti tiwirirane tiri kungoona kuti tiwirirane nevamwe tinofanirwa kunge tine profile yakatisimukirei saka tiri kuedza kungobhildzawo membership yedu kuti tinegoshiete tiri pari nani zvemembership ndiri kuona kuti chinhu chinotaurwa zvikurusa mumatalks ecoalition aya vanhu vanenge vachida kuunza membership patafura kuti isusu tine mamembers akati asi handiwo maonero edu isusu tinenge tichiti aiwa dai tambosiya zvemembership tombotaura kuti zimbabwe chii chairi kuda pari zvino vana vezimbabwe tingavabatsire sei tikanyatsoongorora maissues aripo pari zvino munyika medu nekuti masolutions atingaburitse sevatungamiriri vemapato akasiyana-siyana ndeapi tabva ipapo tozoona kuti ndiani anokwanisa manje kupa vana vezimbabwe zvavari kushuvira semutungamiriri wecoalition isusu ndoapproach yetachiti iapproach yakanaka seadp kutanga nezvatakatarisana nazvo kwete kutanga nemapositioni
mungati imi pari zvino mune vatsigiri vangani uyezve pane zvamuri kuita here kuti muwanikwe imi muchikwezva vamwe vatsigiri kubato renyiri
pari zvino tirimo maprovinces 8 out of the 10 ndo matine mastructures asi tirikuona kuti pane zvakawanda zvinotitadzidza kuti tinyatsika basa redu nemazvo zvinhu zvakaita semaresources munongodza nhau dzepolitics idzi unonge uchizvifanda sebato varimo vacho muchiisa kamari muchiita sei saka tinoona kuti panyaya yemaresources takasiyana nemamwe mapato saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinotidzora shure saka tiri kutongoshanda patinokwanisa nezvatinazvo
tinoona kuti nechishanu pakabuda ipo kuti dare repamusorosoro remukenya rakati iro sarudzo dzakange dzaitwa munyika iyi iro gore rino dzakanga dzisina kufambiswa zvakanaka uyezve vari kutarisira kuti mumwedzi muviri inotevera kuchaitwa dzimwe sarudzo zvii zvingadzidzwewo nezimbabwe panyaya iyoyi
tiri kufara tichiona zviri kuitika kukenya ndamboteerera hangu varaila vachitaura kuti vachiti ichi chidzidzo kune africa yose ndikati dai zimbabwe yakwanisawo kuteera mumashure nezvinhu zvakadai tichiratidzawo kuti tasvika zera panyaya dzepolitics nyaya dzemaelections kuti tega isusu vanhu vemuno tinogona kutarisa zvinhu zvedu toona kuti zvakafamba nenzira yakanaka here kana kuti hazvina tikaona tega isusu kuti hazvina kufamba nenzira inonyatsotigutsa toti aiwa ngatidzokororeizve ndaona maturity mumakenyans nekungoonzwa kudada nemajudges avo kuti vanogona kutopasa judgments isina political motivation saka kwandiri zvinhu zvandipa hope kuti tinozvikwanisawo muno muzimbabwe hapana chingatitadzise tikawana vanhu vari principled vanenge vachigara muzvigaro izvozvo vanotarisa vachiongorora vasina kuti vanosapota bato iri kana bato iri vonyatsongotarisa mafacts voona kuti zvinhu zvakafamba negwara rakanaka here kana kuti hazvina kana zvisina vopa judgment yakafanira izvozvo ndo zvatangoonawo zvakanaka kukenya izvozvo
tombotarisa idzo sarudzo dzemutungamiri wenyika tichitarisa kuti dzichange dzichiitika idzo gore rinouya mungati mibato renyu rakagadzirira sei
isusu bato redu takagadzirira asi handifunga kuti ndingati tanyatsosvika patinofanirwa kunge tasvika
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Marceline Chikasha vebato readp kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
aiwa tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nehurumende rekubvumidza vanoshandisa tsika dzechivanhu dzekurapa kuti vange vachiumbawo mamedical society avo kana kuti homwe dzekubata mari inenge ichizoshandiswa nevarwere pavanenge vachienda kunoona varapi muhurukuro yedu tine munyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata sekuru Prince Mutandi Sivanda tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 sekuru Sivanda aiwa tinoimba vateereri vapenyu nhasi sekuru Sivanda tinoda kuti timbotarisa kurudziro yakapiwa nehurumende kana kuti mvumo yakapiwa nehurumende yekuti vanoshandisa nzira dzekurapa dzechivanhu vabvumidzwewo kuita mamedical aid society imiwo sesangano rezinata rinomirira vanoshandisa nzira dzechivanhu makatambirawo sei kurudziro iyi
isu sesangano rezinata takaona zviri zvakanaka chose zvimwe zvinhu zvataiona kuti tanga takadzvinyirirwa izvozvizvi zvakataurwa ndinozi tender strike noti tese tiri varapa saka ngationei kuti chikurutura kuti tiponese saka tine vatinoponesewo vanenge vachitotambudzika kuti vanoita sei kana tisina zvemedical aids danga tichitori matambudziko nekuti tingati isu kana tichitarisa sesangano rekwedu tine membership inosvika kuma55,000 that is zimbabwe yose kuti ukatarisa kuti memba yega yega inenge ichitora kana toshanda kana ne50 pazuva vanhu kana kuti 20 to 50 pamwe up to 200 ukavatarisa vanhu ivavo unoona vari mamedical aid mamedical doctors kasi vanogara vari kwatiri saka isu tinotambira nekutenda zvakaitwa kuti tinge tichimutsawo mascimu yemedical aid scimu atinoitawo mashoko akatifadza stere sevarapi.
Chinhu chamungatarisira kutanga mumazuva mapfupi anotevera here? Uye chinhu chamagarawo minacho here chisati chaziviswa nebazi rezveutano?
Tanga tisati taanacho, saka takutoti sezvo tanzwa takabiki tambudo zvitoti tombovabvunza kuti kwezi nenyika zviri kuwani, takutoona kuti regai tichitomutsoo zvedu.
Asi munofunga zvinobatsira nenzira ipi kune vanhu vanenge vachiuya kunorapwa?
Tingati zvinobatsira pakuti kana pane yuva ane medical aid tinoti tibitsiri vanhu, noti mari iri kushupa kuti iko kunoku, kana tichitarisa kwaane mari dzavanoti iwo maplastic mari ndo atonyaya kuti iyoyo yavanoti keshi yayo haiwaniki. Saka kukange kune izvo zvemedical aid munhu achiuya zvakaa nemedical aid, vazhinji vanotonedzeka vanenge vaida kuti vaende kuti hapa mundoda kuti tinonova kuti azvivona azvivanda akabata medical aid, azvivanda avatambire medical aid. Zvimwe zvinhu zvanga zvichiita kuti munhu anenge achingorwadziwa kuti ha sei vanhu iva vasingapuwa vaitisiti, asi anorarama nemishonga iwi ichivanhu ndo yaanorarama nayo, yanhu ndo kwaanobetserwa. Noti zvata tinosanganisa mafaithila, tosanganisa maprosvetiti navo iva ndo yafuti maibalis ya anambuya nyamukuta vanenge vachida maservices acho vachimatadza nekuti pamwe haana keshi.
Mungatarisira kuzoshanda here nemamedical aid society aripo kare kana kuti mune makutoumbawo yenyu?
Tinenge toda kuti ivo vatinzwewo ivo varipo kare, hatingavarambi nekuti tinoda kuti vatinzwewo kuti vatore tivane kutigashirawo tozoya mamwe anoumbwawo. Saka tinenge tichida kuti varipo ivavo ngavatigashirewo vatitambire, ndo chimwe chikumbiro chatinenge tichida kuti tikumbire kuti aripo kare nekuti ivo vamwe vacho vavanavo ivavo vamwe vanhu vediwo isu vanoda rubatsiro kwati. Saka tikutoumba mamwe ida tinoumba kasi nevaripo ivavo ngatishandei pamwe.
Mungava neuwandu here wevanhu vamunofunga kuti vanoshandisa nzira dzenyu dzekurapa idzodzi dzechivanhu?
Uwandu hwevanhu tinawo wakati kurei kana tichitarisa, nekuti mukadziona kuti dzimwe nguva kubva kuseni kusvika zuva rodoka tinoona kuti chirembo wegrego irimwe wechivanhu anokwanisa kunge achibatsira vanhu vanosvika kana kuma50. Ya, umwe anotodarika ipapo 200. Tinoona kuti tinototidarikei ava vechiremba mamedical doctors, asi vanototora kuti vari kutori kumachi vanotoona vanhu vashoma kudarika pamunhu. Tikatarisa maprofit aya anenge achitotaidza kana ma70,000 nekuti vese ivo futi varapiwo maprofit.
Aiwa, tinotenda zvikuru sekuru Sibanda nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda nemiwo futi.
Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sibanda, vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndokuzoserai kuna Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Tisati tavhara chirongwa chedu, tombonzwa kambo penge penge kubva kuna Titan.
Love yako inofefeta saka ndoda kukuchengeta. Every day unisekesa sura rangu unojegesa nyangwe zvigani vengesa ndiwe watononipengesa.
Nako kambo penge penge kubva kuna Titan tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission, amai Rita Makarau, vanoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuti vange vachivhota musarudzo dzegore rinoya nezvitupa zvemarata. Amai Joyce Mujuru vanoti vakasarudzwa kuti vatungamire nyika vanokwanisa kuvandudza upfumi hwenyika sezvo achigona kubatanidza vanhu vakawanda. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti eya Zimbabwe iri mbishi kugadzirisa zvinhu zvakaita kuti irambidzwe kubhururuka ichienda kuEurope. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Vateereri, ini ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 2 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kwabulawayo. Kanti vele kungani leli dolobho liyinsika ezombusazwe eZimbabwe?
Ezindlela ngithi mina abantu bobulawayo ngakhetha ulutho lwabo. Ungazi ubenzeni bayabambelela. Asimangali ke kathesi unanzela amaphathi wonke akhangele kubulawayo. Bayakwazi ukuthi ungazubambe ubulawayo usuba kumathebeleleni.
Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebhonasi lomnyaka wonalo lizakuza ngemfanelo lanxa uhulumende ethembisa ukuziholisa kusukela ngenyanga kaNhlolanja.
Esikhathini esibonile eminyakeni edlulileyo ukuthi uzakukhuluma njalo ayisiko ukwenzakalayo kanti siyafika lelo sesofubanga izo sokuthiwa hhayi imali yangona ayitholakalanga izabhadala futhi besinika amanye amadeta phambili.
Ibandla le-MDCT lilungiselela kuyatshengisela emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika kumaviki amabili azayo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kobulawayo. Kanti vele kungani leli dolobho liyinsika ezombusazwe eZimbabwe? Amabandla athi LMDCT, PDP, National People's Party kunye lezanu PF aphakathi kodubo lokudonselana amandla kakhulukazi kobulawayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazo womnomzana Ambrose Sibindi othi uZulu wakobulawayo wandise ukubambana lapho esiya kukhetho.
Ngizaqala kancane ngikhulumembali ukuthi ubona amabandla wonke obulawayo ngathi bonke bakhangele khona bani. Abantu bakobulawayo ngedluleni umantu bemadeleleni bale mbali esikhathi i-history enhle yokuthi bangakhetha ulutho lwabo babambelelekilo lanxa usubuya njani wabachedisi. Sizakhumbula ele-80s ngesikhathi segugura wundu sili abantu babe ngobuningi kwakuyizaphu and abantu bebulawayo babambela kuzaphu. So ukuthi esokuvuma ngo-2000 labana uvuka i-MDC abantu babambela ku-MDC kwaba lokuxokozela lokuthi uluzwa kwabantu lokubotshwa kwabantu kodwa sanandlela abantu bawabulawa babambe ngezindlela ngithini ngithi mina abantu bawabulawa bengakhetha ulutho lwabo. Umantu bekhe bengakhetha ulutho lwalo ungazi ubenzeni bayabambelela. Asimangali ke kathesi unanzela amaphathi wonke akhangele kubulawayo. Bayakwazi ukuthi ungazubambe ubulawayo usuba kumathebeleleni and ngaso kunjalo futhi babe leqiniso ukuthi ungaze kube lokuxokozela lokwethuselwa kwabantu lokuhlukuluzwa lokuthawalani. Abantu bakhona abathinti bayaqina bebambele khonapho kuyikho libona amabandla enje ipithizela. Njalo singabaleli iqiniso lokuthi ibulawayo njalo isilabantu esabangathi sebekhuluma odlula labantu bonke elizweni ngendaba esingathi yilokhu ikubandlulwa abathi i-marginalization. So kulama iziqebuqembu zabantu esikhathi ngama-pressure groups amaningi akhuluma ngokuthi abantu babandlululwa laphana laphana amakhampani ahlonitshwa yomito. So ngokwenza njalo isilabantu esingase kula ama activists amaningi ngokunjalo amaphathi befuna ukuthi sebethathe advantage ukuthi kula ama activists singabamba bona abantu kuzabaluli ngase sikhulumeni ngokhetho luka 2018 abantu senesikubadonsa ngoba bazahamba sebefakaza bengazi bakukhombe leyo phathi ezakhonjwa iyabisazi ukuthi abantu bazaqoqwa bahambe bayevotela leyo phathi ngobuningi yikho engikunanzela ngokuthi kungani ukukhanya kubhithizela koBulawayo.
Kodwa-ke kathesi kukhanya abantu bakoBulawayo ababambananga ukuthi bafuna into enye. Ungathini wena nxa ukhangele ngeliphi ibandla kakhulukazi elingathola usekelo koBulawayo kumkhetho lomnyaka ozayo?
Kathesi kunzima ukuthi kodwa ngokubona kwami kukhanya nxa ikakhulu sengikhuluma ngala amabandla aphikisana lapho ayi-opposition nxa bengalungisanga izinto zabo kuhle ngikhuluma nge-MDCT ngikhuluma nge-PDP nxa bengalungisanga izinto zabo kuhle ukuthi bona emabandleni abo balungisa into babambane ngibona koBulawayo mina kungavuka elinye ibandla elingamangalisa abantu elingagcina selihlanganise abantu be-PDP lahlanganisa abantu be-MDCT lahlanganisa abantu bezaphu lahlanganisa abantu abakumjuru ngoba kukhanya ngathi abantu bangaba sebefuna ukubambana bathi bona isikhathi esiside besetshenziswa yeyonto esiyizwa nxa ugoda ebantwini la bathi sebesetshenzise kakhulu so labo sebefisa ukuthi bake bazibambele izinto zabo badinge i-leadership ezazithungamele esigabeni sabo engxenye kungese indaba leyo kubandlulula ukuthiwa yi-marginalization yokuvuswa kwamakhampani kubonakale. So ngiwami umbono omncane ngala mabandla omabili aphikisayo engananzelelanga kule nto into engavuka ngokungokubona kwami bekwenzakala khonapha kuground labesihlezi khona.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yecubungula izombusazwe, ubekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo. Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebonus lomnyaka onalo liza kuza ngemfanelo ngomnyaka ozayo lanxa uhulumende ethembisa ukuziholisa kusukela ngenyanga kaNhlolanja. Izisebenzi kahulumende zithole iholo lebonus lomnyaka ophelileyo ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka. Sixoxelo nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, umnumzana Jafet Moyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Singani siyakhathazeka, siyakhathazeka kakhulu ngokuthi u-employer esikhathini esiningi umduzimele emaphepheni kungazange kube lesivumelwano. So ama-members ayakukhonona ukuthi lokhu kwenziwa nje kungala kukhulumisana okukahle okuqondileyo njalo ku-honest. Sibona ngathi wona employer nje uzenzela izinto azithandayo yena kodwa ke thina ema-services siwanika ikakhulu ungakhangela nje izisebenzi zikahulumende yizo ezibambeleyo ukuthi uhulumende ame anike ama-services elizweni. Kodwa indlela izisebenzi ezibanjwa ngayo kayihle akuna sivumelwano kodwa ikwakuthoyo ke employer ukuthi uzabhadala kumnyaka ozayo. Esikhathini esibonile eminyaka nedlileyo ukuthi uzakukhuluma njalo ayisiko ukwenzakalayo kanti sathi siyafika leso sibanga sizo sokuthiwa hhayi imali yangkona ayitholakalanga izabhadala futhi besinika amanye amadeyitha phambili. So udubo olukhulu nje kodwa kuyathengisana ukuthi hhayi izinto phakathi kwelizwe kazimanga kakuhle ilizwe lilamali.
Kodwa njengezisebenzi liyathaba yini ukuthi litsheliwe ukuthi ikhona kunalokhu esike sekuzwa kweminye iminyaka ukuthiwa khona alisozoliyithola ibonus?
Akukhabe lesivumelwano sokuthi kayikho, besivele sisithembile ukuthi izaba khona. Sikhangelela ukuthi uhulumende nxa le ndlela zokuthi ufuna ukuyimisa ufuna ukuyiquma kube yinto ekhulunyiswa nayo. Yes, siyajabula ukuthi nje uyakhonfirma ukuthi hhayi sizayithola ngokuthi ngokubona kwethu ama-civil servants yibo ababambe umkhonomi welizwe. Nxa ama-civil servants angaswela iholo aswela i-bonuses leli lizwe lingadilika. Singabona nje sokuaffecta ku-private sector because uhulumende yikho lapha abantu abashuwad ukuthi kupheleni kwenyanga bayathola iholo. So ukuze economy nje kanye ihamba ikuthi ama civil servants athole iholo lawo, nxa bezathola le bonus kuthi ukuthi kuzayenza ukuthi umkhonomi wethu ube ukhamba amakhampani angazali.
Lo-ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions EZCTU ubexoxa le Studio 7 eseHarare. Ibandla le-MDCT lithi lilungiselela uyatshengisela emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika kumaviki amabili azayo. Leli bandla eselihlala litshengisela e-United Nations minyaka yonke lithi lizaba litshengisela lisola umbutho kamongameli Robert Mugabe. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
We reach out to amaZimbabwean amaningi across party lines, especially manje njengoba sesile alliance lamanye ama opposition parties under EMTC alliance. Sesi reach out kubo abaningi ukuthi sibameme ukuthi babe lathi mhlaka 16 September eNew York. And lakhona futhi simema omakhelwana bethu abase South Africa ukuthi labo babambane lathi ngoba uGrace Mugabe siyazi ukuthi layo uyabe khona eNew York and ngale ndaba yakhe ayenzayo ukuchaya le ntombazana eSouth Africa sibiza simema abafowethu nabodadewethu abaseSouth Africa ukubana basijoyine sikhankase sonke ukuze sikwazi ukuqondisa izinto eziphambanisekileyo kakhulu nelizwe lakithi laseZimbabwe.
Siyabona ukubana ukutshengisela kwenu okomnyaka odluleyo kugcine kuphazanyiswa ngabenhlanganiso eyalapha esekela umongameli Mugabe. Likhangelele ukuthi lo umnyaka ukutshengisela kwenu kuhambe kahle na?
Well, siyazi ukubana umbuso kaMugabe umbuso owodlame njalo futhi owokuthumbezela and umbuso ole corruption. Abantu laba abatshengisela besupporta uMugabe it's mostly out of ignorance and also lokuthi ngabantu abathengwayo ngoba siyazi ukubana bebenikezwa from i-consulate office yaseZimbabwe bebenikezwa ama-t-shirts ezimali ukuthi bakhankase akusikuthi ngabantu abavele bona deep down belothando loRobert Mugabe njengabantu abazilambeleyo abadojwe estradini bethengwa ukuthi bazotshengisela ezifo uMugabe ulesupport from abantu balapha e-America.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ekhona pha kwele Melika eVirginia.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguntungamile inkomo. Namhlanje ngiselwagwelo enketha village njalo ngixoxa lo sobhuku walesisigaba umnumzana Matthew Nketa. Ngiyakwamukela kuhlelo sobhuku.
Ngiyabonga Ntunga.
Ye, kwenzakalani esigabeni sakho?
Esigabeni sami kulezi nsuku kuhle kakhulu. Mina ngisobhuku mphinde ngikhokhele i-association yokuthiwa yilwagwelo Heritage and Development Association. I-association leyi ikhangela konke kusukela kwezamasiko, kwezemfundo, kwezempilo, ikhangela into eziningi ezithinta abantu ku-grassroots kodwa sibambisana nohulumende ngoba kuwona lo mnyaka nje sithethe ukubambisana siyi-association ne-Ministry of Culture at district level ukuhosta i-district cultural week ekade isensukamini ibe nhle kakhulu.
Ngeviki ezayo sizwa kuthiwa kukhona kwezamasiko khona ngapho, kuyabe kusenzakalani?
Ngeviki ezinikezayo besifisa ukuthi mhla ka 7 September emaboleni showgrounds ihlangane i-traditional leadership yonke elwagwelo osobhuku abalisa izinduna abelapha izinatha lezinipha lenkokheli zama-church nengatha zikahulumende u-DA namapholisa sizibonisana ukuthi next year 2018 ilwagwelo inganikeza i-chance yokuhosta i-national event yezamasiko. So sifuna ukuzobona umhlahlandlela ukuthi i-event enjalo engakahulumende esiphile sizayiphatha njani, ngoba i-district event iphathe kuhle kakhulu. So sifuna ukuqalisa kathesi amalungiselelo nokuxoxisana nokuthi kathesi sokuyisikhathi sokuthi siqalise ukulungisela ukucela izulu abeze abacela ngesintu labo baphume bashaye iganga, abacela ngesikristu labo baguqe bathandaze. Sibonisane ukuthi kuzacelwa njani, ngoba ukucela lokhu kule mikhuba yakhona esintwini esikristini lesintwini.
Ngisakhula lapho engikhulele khona kithi lekomadlambuzi bezigcwele izangoma, zigcwele ihosana ebezisiya komanyangwa ukuyacela izulu. Lamanje zisakhona kodwa ambona ukuthi zisaziningi njengakudala. Khona ngapho zikhona na izangoma, zikhona na ihosana njengasendulo?
Izangoma zikhona kodwa osokuyinyamalele ihosana. So siye saya koBulawayo sayacela abanye abalolwazi kwezamasiko ukuthi bazosincedisa ukuthi siyisize sizinkokheli zesintu siqalisele ngapho ukulungisisa lokhu, ngoba okwakhathesi imitolo ekade ikhangelwa yize ihosana azisekho, imitolo ikhona. Sibona kuyizikhonkwane khonokuyana. Yikho siyacela ukuthi abalolwazi ngokuphatha isintu kulolo hlangothi kusukela kwezikamambo kusiya koBulawayo kusehla kusiyenjelele ilwagwelo iyakhala, cela ukuthi abalolwazi babuye mhla ka 7 bazosincedisa ukuthi senze njani njengenkokheli. Khona siyacebisa abantu abantu bazimisele ukulandela isiko, kodwa siswele bona bokusincedisa ukusitha njengenkokheli.
Kahle kahle umahluko phakathi kwehosana lesangoma kuyini?
Ihosana iku-department yokucela izulu, isangoma kulapho kuyiwa khona emhlahle usiyachaya amathambo.
Isangoma ngezinye indlela yenza umsebenzi ofana lo wenyanga?
Yena usuke kusangomeni usuthwasa usiba inyanga.
Ihosana zona ziphele kanjani enkabazwe isobhuku? Kona ubufundelwa njani ubuhosana?
Ubuhosana abufundelwa yi-spiritual program ebakhona njengayo idlozi. Ngayo umuntu eza kuphunywa lidlozi, kule dlozi lobuhosana kule dlozi elokwelapha elokuba inyanga. Kodwa-ke uphuma emuntwini ngokuthanda kwemvelo. Nxa kuyikuthi abantu imvelo bayayilandela, imvelo yezulu iyahlonipha kakhulu. Nxa abantu bengasahloniphi, imvelo yezulu iyababalekela, ngoba indawo eqakathekileyo ecela ukuphila kwabantu.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo sobhuku weNketa Village elowagwelo umnumzana Matthew Nketa. Lalelani ihlandla lesibili lalingxoxo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lengcwethi ecubungula izamasiko njalo engusiwalu umnumzana David Mhabinyana Ngwenya. Sihlaziya udaba lokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele kuyona le inyanga. Kuqala ngiyakwamukela kuhle.
Hayi ngiyabonga.
Yebo mama, sikulodaba lwenkosi lapha. Inyanga isifikile lapha okuthiwa kwena uzagcotshwa umnumzana Raphael Khumalo. Lingathini lena ngalokhu njengoba sesizwe sokuthiwa kwena ikhona enye inkosi ekhethwe?
URaphael Khumalo nguye singaye sibili silungiselela khona umkhosi mhlaka-20 kube yikho lokho. Leyo nkosi abayitshoyo hayi balungile lawo bayikhethe, kodwa-ke inkosi yelizwe esiyikhangeleyo nguRaphael. ngoba leyo abayishoyo kunye nemagwegwe kayikwazi khona izaletha lamhla iqalisa ukuvezwa ebantwini iqalisa ukufundiswa ngomthwakazi ayisikho esikumeleleyo lokho
kahle kahle kuyini okwenza ukuthi bathi inkosi ayisuyo Rafael Khumalo yiyona le abakhethileyo liyakuzwisisa yini ukuthi bakhethe njani
hayi kasuzwisisa ukuthi bakhethe njani ngoba yena uRafael ngokahlangabeza uhlangabeza engumfowabo kalobhengula ewabulawa ngulobhengula belo embulalela bona ubukhozi ukuthi uzambangisa yikho kutsho ukuthi lo othutshayo kwakufanele ukuthi alubana babe kubona ukuthi uzaba yinkosi ngani bamlethe ebantwini iminyaka yonke le edlulayo wazahlala labantu wabhoda lo mthwakazi wonke bambona ukuthi awunaso inkosi pho esiwabona bekwenza bona imigubho ngamnyaka ngamnyaka kulokho kwasukela namhlanje sebethutsha sebesithi bayifaka inkosi mhlaka 9 njengoba uRafael simfaka mhlaka 12 awusoye kusebenze lokho esikukhangeleyo okukhangeleyo ngumthwakazi ngokamhlaka 12 kaRafael kanti-ke naye khona lokho nxa bemfaka ukuthi hhayi bafaka uKhumalo kulungile la uyabe ngukhumalo kaRafael ngoba uyabe lizwezi labo lonke nxa befaka umuntu ukuthi hhayi lo nguye ozaba yinkezo yamakhumalo kadeni uRafael uzasala ngaphi luyabe ibamba yona leyo nkezo ebabambela bonke hatsho ukuthi abe yinkosi inkosi esiyikhangeleyo nguye uRafael
manje ngemva kokugcotshwa kwakhe mhlaka 12 likhangelele ukuthi isizwe sikamthwakazi sizavuselelwa njani
isizwe sikamthwakazi sesizakwazi ukuthi sile nkosi lawo malungiselelo angasoza abe yilokhuza sithi thina yi-fast track ngendlela abangakhangela ngayo kula malungiselelo umthwakazi uzahlala phansi alungise zonke izinto eziyimfanelo ukuthi angaphatha njani abantu ukwenzeka ukuthi kube ngumbuso opheleleyo ongasoze ube ngumbuso oyangisayo
manje liyavumelana lakho yini ukuthi nxa inkosi isikhona kumele ingene kwezombusazwe
hayi inkosi kayingeni kwezombusazwe ngoba okwakhe i-kingdom yakhe bonabo ababusayo abakhe yibo abangaba khona kumbe ufake u-prime minister kumbe ufake u-president kodwa yena uyabe ngaphezu kwabo bonke uyabe ngaphezu kwenkosi ngunkulunkulu ophezulu cha
manje libona uhulumende ezamukela yini khona lokho
uhulumende lanxa engayimukelanga kodwa uzakwazi ukuthi amaNdebele ase-etikhethile inkosi yabo isikhona sebeyifakile lokho kuyabe kungokwakhe ayabe ezenzela khona ngendlela yakhe laye kodwa-ke inkosi amaNdebele babesebelaye ukuthi hhayi ubaba sesilaye umthunzi sesilawo kathesi sizimvu zolahleko
hhayi kuyezwakala lingavalelisa uZulu
hhayi Zulu ngiyalivalelisa ngiyabonga indlela kazigcwale zonke abantu besiya khona ukuyagcoba inkosi ngoba inkosi uqobo lwayo siyofanika lo ayisiyo yomgubho
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu ba
ngiyabonga
lo-ke ngumnumzana David Mhabhinyana Ngwenya ingcwethi kwezamasiko njalo engusiwalo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikasithandekile emhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga. Lamuhla sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSawima. Egcile kwele South Africa unkosikazi Joyce Dube osichasisela ngenhlelo zokuthuthukisa impilo yabatsha abaziqhuba eZimbabwe siyakwamukela kuhlelo
Okay.
Inhlanganiso yakho ibidingela amantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini. Lokho iqhubekela phambili ngalomsebenzi kumbe sokukhona okunye?
Yebo, lokho siqhubekela phambili ngalomsebenzi and umsebenzi uyakhula. Lokho sisipha abantwana ama sanitary pads njalo amakazana lokho esanda esiba maningi. Uhlelo lukhula nje sesihambisa abanye esikolo. Last year bakhona babhadalelwe i-fees bathengelwa ama uniform. This year tusalinde ama donors ethu ukuthi ayebhadala esikolo. Njalo i-group isikhulile ngoba i-community yacela ukuthi kube labafana. Sesilabafana ku-group yethu. Ngakho siyathanda ukuthi sibafundise ukuziphatha, ukuzigcina, ayisikho nje ku-distributor kuphela. Ikukhuluma labo one to one, siqondane labo, sibafundisa. Njalo abafana laba ayisibo bafana abancane. Abafana sebekhulile, abanye sebebuya eBotswana, abanye sebezamile imisebenzi behluleka. Ngilolungelo sibanda, Thulani Ncube, u-Anthony loThobani ngabantwana sebeke bayazama le msebenzi. Babuyele basesikolweni ebhentshini bazimisele.
Kulula yini ukuthi bebuyele esikolo sebekhulile?
Kunzima ngoba lama-teacher lawo acina engani abakuzwisisi ngoba sebekhulile. Abanye phela bakhulile ukhumbula ukuthi bangangabo-teacher. Kuba nzima besaqalisa kodwa-ke bazimisela. Ngiyakhumbula uThulani wayele-grade elitshaye emhlane. But ngokuthi ubesikolo bese sifuna waligunda engafisi lokugunda i-dread lakhe but ngoba wayefuna isikolo. Abantwana laba bazimisele kakhulu. Njalo u-headmaster wabo baphethe kuhle uyaba-accommodate abatshele njengabantu asebekhulile ukuthi uyabona lokhu ku-wrong kanje 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 kanje. So labo baba ngabantwana ngikhuluma kunje ukuba late esikolo vela bafuna ngangcono basuka ekhaya ngo-5 because they walk a long distance.
Manje besuka lapha baza kuya.
Besuka lapha sisazama njengamanje lokhu engigijima ngoba ukuthi bakede ngoba babuyele ku-form 3 not ku-form 4. Baku-form 3 next year ngu-form 4. After form 4 kuyini esizakwenzela khona laba bantwana ngoba soze sibabuyisele esikolo baphinde bahlale phansi. Sengikhulumile lama-organizations amaningi apho ukuthi bangasincedisa kanjani. Ngikhulumile le-Global Kingdom eyalapha e-South Africa e-international ukuthi ngilabantwana abanje bandawonye lamantombazana singabenzelani. Ngakho bazimisele balungiselele ukuyafika ekhaya ukuthi baye babona laba bantwana lesikolweni sabo labo-teacher babo.
Zinhlelo abazaziqhuba bengaqeda isikolo kumbe babe besenze eceleni ngapho befunda?
Njengoba kungelabantu abababhadalela i-fees abaqondane labo besicela kumadona sicela kulalapho. Kufanele benze ama-projects, income-generating projects. Ngoba vele ngabantu asebebakhulu olungelo labo-Thulani. Sekufanele ukuthi babone ukuthi bayazimela, babe le-responsibility yokuthi i-timetable yabo bayisebenza nini, nama-projects abo bawasebenza nini. Sizacela labazali ukuthi babancedise. Labo-teacher babo bayabancedisa kakhulu abantwana laba. Sebele-team yesoka, bayahamba indawo zonke.
Lisebenza kuziphi izigaba zelizwe?
Besisese ku-Ward 4 eMzingwane ngaphansi kukakhansila uMoyo. Asikaqhubekeli phambili ngendaba zokuthi ama-resources. Sikhuluma kunje abantwana bakabhadale. Kambe uthi ungafuna futhi kwenye indawo ungakakhona. Yikho ngikhulume labe-global ukuthi into lingabi nge-MBC ngelo-Ward 4 lensezi.
Leyo bekuyingxoxo lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSawima, unkosikazi Joyce Dube, esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle.
Yeah.
Ingoma kamafiki izolo isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba zalamhlanje. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kobulawayo. Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebonus lomnyaka wonalo liza kuza ngemfanelo na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.